Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 1, 2024. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu. Reserve Bank of Zimbabwe yotarisirwa kuparura imwe mari itsva svondo rino chipangamazano chayo chichiti
hakuna vatungamiriri vabati vehomo mapolisi makers angatora nguva yakareba kudai vachigadzira mbwezo.
Asi vamwe vanoti chakachenjedza ndo chakatanga nekuti
hatiko nezvikuni magold coins atakakapetwawo hapana anozoda kutaura kuti magold coins avapapi zvii zvakaitika nezvazvo saka nekuda pokudaro zvoita sekuti chamuwande muwande.
Tichakupai zvabuda munhitambo yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa svondo rino kuparura imwe mari itsva inonzi structured currency kutsiva dhora remunyika rave kutataridzika zvakanyanya zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Izvi zvapawo kuti mitengo yezvinhu ikwire zvakanyanya.
Zvatimirire senguva pfupi pfupi yatakatarisana nayo kuitira kuti nhaurwa idzodzo dziinde kunozadzikiswa. Kubvira mukuru wenyika achititaurira kuti pane zviri kubikwa nemubati wehome yehurumende achitaurazve kuti pane zviri kubikwa, tikataurawo isu kuti tangatichibika gwaro refambiswa kwemari yenyika remonetary policy kweupfumi hwenyika. Saka nguva ndiyo yaakusvika, nguva ndiyo yasvedera, asi ndinoona zvakatijekerai zviri kuuya.
Vamwewo vari kuti havaone paine chinochinja vagwanyanya kana pasina kuchinjwa nyaya dzezvematongerwo enyika nekubatwa kweupfumi. Munotiwo kudini mashoko akadai?
Ndingati nyika yoga yoga pasi pano ine matongerwo akasiyana siyana. Kune dzimwe nyika dzinotova nematongerwo nenyaya dzepolitiki dzinotosiririsa zvakanyanyisisa kudarika zvamuri kufunga kuti zvingava zvakaipa, asi nyika idzodzo dzine mari yadzo iri kufamba zvakanaka.
Ko vamwe vari kuti mari iri kutaurwa iyi kana kuti structured currency haisi pamutemo, hapasi kuteedzerwa murau kuti inge ichiparurwa.
Yambovapo here mari yacho iyoyo? Handioni vanhu vanomhanya vachitaura zvakawanda kumberi savanonge vachinyanya kuda kusumudza mhepo kunyika kuti chingatibatsira chii. Hapana zvazvinotibatsira nekuti hatishati tava nemari iyoyo. Munoti vanhu vakapata here? Havazivi zvavanoita here? Handioni vanhu vakatya kutungamiriri vedu vachinosvika pakunopusa pakudaro. Saka chizipaiwo nguva yekuti tigogona kuona kuti zvii zvatakagadzirirwa, tozipa nguva toona kuti zvese zvatinotyira izvi zvinhu zvatinofanira kutyira here kana kuti ndezvekutochiyawo nhando. Saka ndiri kuti inini hakuna vatungamiriri vabati vehomo mapolisi nekazi angatora nguva yakareba kudai vachigadzira mbwezvo.
Avo vanga vari chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing Zulu abatawo Dr. Eddie Mahembe vanoshanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions.
Maonero angu ndokuti zvinotasi kuti hazvinatsi kujeka kuti structure yacho yakamira sei, asi pavari peringa tichioverenga uchifollowa social media nemama ma media houses tirikunzwa kuti 1 renga riri backed negold, number 2 renga riri futi backed nema US dollar. Handifungi kuti Zimbabwe ine mareserves akawanda zvakadaro, saka zvinoneza kuti tinatso kuzvisana kuona kuti zvoda zvinhu zvivibira pajekerere kuti vanhu vaone kuti zvakamira sei. Asi tinenge tikazvitarisa zvitoziva kuti hazvizvi zvokutanga kuti pachaitwa mari inonzi iri backed.
Mungajekesa here ipapo?
Bond noti iro tiri kuona maratiji etiri kuona maudziro atakamboitwa parakaitwa namamangu zvikatanga taudzwa kuti rinenge riri backed neloan yema US dollar inobva kuExim Bank. Saka hatizvizi kuti zvakazofamba sei, tikazoudzwa zvekuti inenge iri paichauya inenge yakaitwa yakatsigira nevanenge vachiexporta vachiexporta vachipuwa yavanga vachiti maexport incentives. Hatina kuzoona futi kuti zvakafamba sei. Saka nyaya iripo ndeyekuti inyaya yeconfidence, nekuti vazhinji hatinatsi kutrusta zveshuwa kuti zvekutaurwa nezvechokwadi here, mari yacho inonzi ndiyo inotsigira yacho iripo here, gold racho nyangwe izvozvo hadikone zvekune magold coins atakapetwawo. Hapana anozonatsi kutaura kuti magold coins ava papi, zvii zvakaitika nezvazvo. Saka nekuda pokudaro zvoita sekuti chamuhwande muhwande. Saka pakaita zvekuita sechamuhwande muhwande ndozvoita kuti vazhinji vazotora havo mari yavo vesa pasi pepilo, nekuti vanenge vasina shuwa kuti zvinhu izvi ndezvedambe here kana kuti zvishuwa ndezvekuti nyika iende mberi.
Asi chii chinoda kunyatsoitwa neZimbabwe kuti iite mari inotambirwa nevanhu, Dr. Mahembe?
Voza nyaya dzemari ka zvinhu cha mari tatova ne more than 300,000 years kune nyaya dzemari idzi. Pakatanga kushandwa barter trade ndobva kukashata mari dzatava kushata mazuva anoizi. Nyaya yemari haifa kutombonetsa kuti zvinotoda hazvitombodikana dokta chaizvo. Zvinongoda kuwirirana toita inonzi independent reserve bank. Zvaizvo kuti reserve bank haifa kunge ichimbunyikidzwa kana kukondroriwa necentral government. Pakangoita izvozvo zvokuti mari inongoprindwa pavadira zvichinjwa chinjwa mutemo zvidero, ndozvoita kuti zvinyanya kukanganisika. Nyaya inorwadza muZimbabwe mazuva ano na kuti panguva yapera isei inyaya yekuti hurumende zvayo inoshandisa reserve bank sebank rayo. Pavangodira kuti vatore mari vongonokoravo vodiidi, ndozvinoita kuti inflation iite zvairi izvi.
Dr. Eddie Mahembe vanoshanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vange vari parunhare kuCape Town, South Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Vadzidzi vana kubva kuEzekiel Guti University vari kumirira Zimbabwe mumakwikwi makuru eThe Philip Jessop International Law Moot Court Competition, ayo anozivikanwavo nezita rekuti Jessop Moot, ari kuitirwa muno muWashington DC. Vadzidzi ava vanoti Aquila Moyo, Trish Fende, Takudzwa Nashe Chinyemba naTadiwa Chipunza, uye murayiridzi wavo anovagweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reLaw Society of Zimbabwe pamwe neInternational Criminal Court Advocate Nyasha Charamba. Makwikwi aya anotora vadzidzi kubva kuzvikoro zvomutemo zvinosvika mazana manomwe munyika dzinopfuura makumi mapfumbamwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mumwe ari mumakwikwi aya, muzvare Trish Fende, kuti tunzwe zvizhinji.
Makati zvenyu hama neshamwari, zita ndinonzi Tadiwa Nashe Trish Fende, ndinobvawo kuHarare, ndakamirira chikoro chinonzi Zimbabwe Ezekiel Guti University.
Chaita kuti muuye ku Washington DC kuno ku America chi?
Chaita kuti tiuye kuno ku Washington DC ndechekuti tine competition yatiri kuita kuno kutakamirira Zimbabwe. Competition yedu ndeyekuita nezvevanhu vanenge vasina kwavanonzi kwavanobva. Vasina nyika yavanonzi ndiyo yavanobva, ndiyo zvatauya kuzoita kunoku. Tiri magweta ari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Tichiuya tichizokompita, tichipawo umboo nemutemo nezvekuenderana nevanhu vanenge vari stateless.
Zvakatanga riini zvirongwa izvi kuZimbabwe kuti muuyewo muchipinda mazviri kudai?
Isusu taka register last year 2023 dopa taka register kuti tikwanise kuya kuno kutika sabinda ma memorials edu and tikazo finalize ku transport net logistics then visa kuti tikwanise kuya kuno.
Saka ndeke kutanga here kupinda muma competition amuri kutaura?
Pane zvinhu zvinoenderana nezve stateless iye ndeke kutanga kuya kuno Washington DC pa Philip J.
Saka chamuri kutarisira kudzokera nacho kumusha chii?
Takatarisira kuisa Zimbabwe pamepi yedu, takatarisira kuuya ne trophy yacho kuaratidza kuti zoni tine maAfricans but tinogona mutemo and ndozvatakatarisira kuya nazvo izvozvo.
Mune mashoko amungapewo mwanasikana wechidiki ari kumusha anokutarisai achiti kana ndakura ndoda kuzoitawo izvi?
Ndinazvo. Mwanamusikana, simuka ushandise vamwe, usazvitarisa nekuzvitarisira pasi uchizvishora uchiti mwanamusikana unokwanisawo kuita zvinoitwawo nevakomana.
Avo vanga vari mumwe ari mumakwikwi Jessup Moot, muzvare Trish Pende, vachitaura na Evans Zininga weStudio 7 vari muno muWashington DC. Nasi vatende vakawanda vabatana neveruzhinji pasi rese kucherechedza zuva reEaster Monday rinozivikanwa nevamwe kuti Easter Tide kana Easter Time, rinova zuva rinocherechedzwa mufuro wekutanga kutevera svondo yeEaster Sunday panocherechedzwa kumuka kwaJesu Kristu kubva muvakafa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezvechitendero vari mufundisi wekereke yeShepherd House United Methodist Church kuDurham, North Carolina, muno muAmerica, Reverend Johannes Gumbo, kuti tunze maonero avo.
Chokutanga chandoda kuti tibatsirane zvikuru vatendi vedu vekuAfrica. Nyanya kuwanzisa zvomweya manhengi torasa inonzi understanding and general knowledge, kungonzwisisawo, kungoverenga Bhaibheri usina kuvhara musoro wako kana pfungwa dzako kana mwoyo wako kuti unyatsonzwisisa uchienderanawo nemugariro watinoita sevanhu.
Iri zuva iri tingada kutanga kutsvaga kuti rinoreva kuti kudini kumutenderi wanhasi Easter Monday.
Easter kana takaitarisa inotirangaridza. Chokutanga, inotirangaridza handiro zuva chairo chairo ratinoti ndiwo musi wakarovegwa Jesu, watati kutocelebrata ipapapa. Chirangaridzo, tofana kunzwisisa izvozvo, chirangaridzo chinotirangaridza zvakaitika. Saka chandiroda kuti ndichitsanangura nenyaya yezuva reMonday kana kuti romuvhuro mumasure mukuroverwa kufa nokumuka kwaIshe wedu Jesu Kristu. Ndechekuti tinofanira kunzwisisa kuti kana tichirangarira zuva romunhu akafa, kunyange akafa vanove ihama dzedu wokurova makuva, chinokosha handi zuva racho, chinokosha ndiye wacho watiri kurangarira kuti wakafa zuva iroro. Kazhinji tinokanganisana namazuva, mozoona machechi mamoti sitopinda nesavadha, mamoti sosvondo inokosha, vamoti simuvhuro unokosha. Tarasika kuti chatofanira kutarisana nacho chaicho ndechipi?
Vari kuicherechedzawo sei Easter iyoyi tichitarisa kuti kupenderwa kwayo zvanhasi izvi?
Ndingati muno muAmerica mune vanhu vakawanda vanotenda zvakasiyana siyana, vamwe vaiita zvamazaya anenge akapendiwa pendiwa zvenyu zvokuti vamo wanu kutenda kuti hii zuware Easter Jesu wakafaka zudini wanani basa nazo vamo wanu kati tingatisa na majiri gama zai vach. It's marketing day kwa vare tengesa mazai avo nezunja wane nge waka gazira saka Easter kune vamo wane ya kato replace wana mazai zai na chino nzino kandigwa nishuro na bani hakuna tsuru inaita mazai so there is a lot of things which goes on vamo wanu kati ita wama pate avo tuta utenda mariuti isu super shepherd house takave ni Easter ya kanaka yataka koka wakawanda kubwa kunjumbo zese kutituye tuzungona matamungari chikuru zirana semuri
abo vange vari nyanzvi yezve chitendero vari mufundisi wekereke ye Shepherd House United Methodist Church kuDurham Reverend Dr. Johannes Gumbo vange vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica na Evans Zininga we Studio 7
Direct from Washington The Voice of America VOA
Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti mauto enyika yavo ari kuzoenderera mberi nokurwisa guta reRafah iro rakapotera vanhu vemudunhu reGaza vakawanda asi urongwa hweIsrael uhu huri kushorwa zvikuru neAmerica United Nations nedzimwe nyika dziri kuti zvinopinza upenyu hwevanhu vakawanda kwete vechikwata cheHamas chete kunyange Israel iri kuvimbisa kuti vanhuwo zvavo vasaurayiwe hapana urongwa hwakajeka hwekuti izvi zvichaitwa sei izvi zviri kuuyavo apo Israel yabhomba nendege chikwatara cheAksa ndokuuraya vanhu vana nekukuvadza vamwe gumi nevanomwe zvashorwa neWorld Health Organization. Mutwini wekuNigeria ane mukurumbira zvikuru Akin Rodai Samuel nasi atiwira zvinano zvakareba zambuko Red Mainland Bridge kwemakilomita gumi nemaviri izvi zvaitirwa kudzidzisa vanhu nezvedambudziko rechirwere chepfungwa sezvo vanhu vachishandisa zambuko iri kusvetukira mumvura vobva vazviuraya Sangano reWorld Health Organization rinoti riri kushushikana zvikuru nekushomeka kwenhomba yekolera panguva iyo chirwere ichi chiri kupararira munyika makumi matatu pasi rose kusanganisira muZimbabwe. Chirwere ichi chabata vanhu bhiriyoni rimwe chete pasi rose. Sangano reInternational Coordinating Group on Vaccine Provisions rinoti gore rapera kwaidiwa nhomba mamirioni makumi manomwe nemaviri kana kuti 72 million asi kugadzirwa kwakagadzirwa mamirioni makumi matatu nematanhatu kana kuti 36 million zvopa kuti vanhu vadonedzerwe nhomba kamwe chete kwete kaviri sezvinokurudzirwa. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanodarika mazana matanhatu nemakumi matatu kana kuti 636 vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira kuchegutu. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Nhomba yekudzivirira chirwere chekorera inogadzirwa as per order. Hakuna masupplyers vanogara vainayo yakaitwa matutu matutu sezvimwe zvirwere nekuda kwekuti chirwere chekorera hachisi chirwere chinenge chichitarisirwa kuti chinge chiriko kumakore ano. Saka kushayikwa kuri kuitira nhomba iyi hazvitishamise. Zvinenge zvakakosha kuti senyika tinge tichiramba tichisumudzira mabasa ewater sanitation and hygiene. Vanhu vanofanirwa kuramba vachipiwa mvura yakachena, marara achitakurwa, nhau dzezvimbudzi zvichigadziriswa nekuda kwekuti nhomba yekukorera inongosidzira kana kurerusa dambudziko. Haisi nezvibhometi yekupedza korera. Korera inotopedzwa nenhau yekuwanisa vanhu mvura yakachena nenhau yeutsanana. Ndo chete zvinokwanisa kupedza korera. Vaccine is short-term measure.
nawe nomba iyo iyi short term haisi a permanent kana long term needs.
Muri kufarawo here nezviri kuitwa mu Zimbabwe kuedza kudzidzisa vanhu nezve chirwere chekolera ichi nekuti takaonawo vamwe vanotsigirwa ne World Health Organization vachifamba kunzvimbo dzakaita sana Mbare vachitaura nevanhu. Muri kuona sei urongwa hwachewo?
Urongwa hwekupa vanhu dzidziso ikuona huri kuramba huchienderera mberi, asi urongwa ihwohwu dai tikaramba tichidzidzawo zvekare pane zvakaitika makore ekutanga tanga echirwere cheHIV AIDS. Apo tiri kureva kuti taiona mashoko ekushambadza achiitwa pese pese uye nenzira dzakasiyana siyana, angava ari mapamphlets, angava ari mabillboards, angava ari manewspaper, materevhizheni, dzidziso yaiwanika pese pese. Saka ndizvowo zvimwe chete nechirwere chakaita sekorera. Vanhu ngavawanise dzidzo nechero nzira yakaita sei nemitauro yakasiyana siyana kuitira kuti tirambe tichidzivirira zvirwere izvi, nekuda kwekuti prevention ndo yakanyanyokosha muchirwere chekorera. Ngatichidzivirirei tisatombofa takaitika. Saka hongu tinofara zvedu nemamwe mabasa ari kuitwa rehurumende ekupa vanhu dzidziso, asi mabasa iwavo ngaarege kuramba achiti akamboitwa ombomira. Ngaaramba ari mabasa anoitwa achitagetawo zvekare nevana vezvikoro nevanhu vemakereke.
Ko iye munhu angazivawo sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Munhu anenge achita manyoka anoita sounge pane nge mupunga uya uya. Vamwe dzimwe nguva ari vatiti zvese manyoka kuchaya uye nekurutsa. Saka ukaona uchita manyoka anoratidza kuti kunge ane mupunga uya, izvozvo isaini yekuti ingangodaro iri korera. Uye manyoka acho anenge achiitika zvakanyanyisa not the usual manyoka atinoziva. Uye achisanganisa naiko kurutsa, kupera simba. Saka izvozvo ndo zvimwe zviratidzo. Ndosaka tichiti kana munhu uchinge wangofungidzira kuti unenge une korera, unofanira yatotsoka solution kuitira kuti usarambe uchirasikirwa nemvura yakawanda mumuviri usati watombosvika kuchipatara. Asi chikurudziro huru ndeyekuti mhanya kuchipatara nekuchisimbidza, nekuda kwekuti chirwere chekorera kune njodzi yekuti munhu anorasikirwa nemvura yakawanda nenguva pfupi pfupi, izvo zvinoita kuti munhu akwanise kurasikirwa neupenyu.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi, tiri kutarisa nezveurongwa hwekuedza kubvisa simbi dzezambuko reFrancis Scott Bridge rakadhumwa nengarava inotakura zvinhu rikanyura murwizi rwePatapasco huri kuenderera mberi muguta reBaltimore muMaryland muno muAmerica. Vanhu vatanhatu vari kufungidzirwa kuti vakafa pakaondomoka bhiriji iri. Umwe mitumbi miviri chete ndiyo yabudiswa murwizi. Hurumende yapa Joe Biden yapa Baltimore mari inosvika mamirioni matanhatu kuchenesa zambuko iri kuti ngarava dzitange kufamba, asi kugadzira zambuko iri kunoda mari inosvika mabhirioni maviri emadhora. Hapana kuwirirana pakati pemadhemocrats nemarepublicans ari mudare reparamende kuti Maryland yobatsirwa here nemari iyi. Gavhuna wedunhu iri vaWestmore vari kukurudzira kuti mapato maviri aya aite nhaurirano kubatsira dunhu ravo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Isaac Mwase, vanova mufundisi wekereke yeUniversity Baptist Church kuBaltimore.
Pane zvino tinonzwa kuti pane crane yakauya, imwe yemacrane mairi anokwanisa kusimudza zvinhu zvinorema zvakanyanyisisa. Crane yekutanga yakasvika, saka vakuita basa rekuti vabvise simbi neconcrete yanga iri pabridge yakawira pangarava iyi, zvakare ikawira muchannel inosvika ku port ye Baltimore. Saka vari kuita basa racho. Imwe crane iri kutarisirwa kuti inosvika muvhiki rino. kuti basa racho riitwe rekuti vavhure nzira inosvika kuBaltimore.
Bridge iri rakakosha zvakadini, Reverend Mwase? Rakakosha zvakadini kudunhu reMaryland uye nekunyika zvayo yese?
Bridge rinokosha zvikuru kuMaryland nekuti bridge ranga chikwanisa kuti ngarava dzakakura dzive dzinosvika kuport yeBaltimore. Port yeBaltimore iport yanga ichigamuchira mota zhinji dzinotengeswa muno muAmerica. It's the number one port yekugamuchira motokari munyika ino. Vanotaura ivo vanoziva kuti almost $4-5 billion dzanga dzichiri muekonomy yanga ichigadzirwa kuport yeBaltimore. Saka rinokosha zvikurusa. Vanoti zvuru makumi gumi neshanu 15,000 yevanhu vanga vachishanda kuport yeBaltimore. Zvakare mabasa amwe akabatana nevashandi vemuport vanotaura ivo kuti it's more than 20,000. Saka ibridge ranga rakakosha zvikurusa kuekonomy yeBaltimore, ekonomy yeMaryland, ekonomy on the east coast yemuno muAmerica.
Ava vanga vari Dr. Isaac Mwase, vanova mufundisi wekereke yeUniversity Baptist Church kuBaltimore, Maryland, vanga vari kuBaltimore kwakare muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndibaba washamisa, ndinoda kuti nditaure nemunhu uyo anonzi Gwanyanya. Gara achingotaura makore ese kubva tichimuziya, anongotaura zvisina nebasa rese zvenyaya yemari dzemuZimbabwe. Kunyange zvedu tisina kuenda kuchikoro, but ameno uyu kuti chikoro chake akapasiswa zvechirudzi. Nekuti medzi dzake dzaanotaura achingogara achingokomenda mari chichinjwa makore ese, tinongomunzwa achiti mirai muone iye zvizvi plani yaitwa yaakushanda, kungoti vanhu havamiri, but mirai muone mazuva mashoma shoma zvinhuzvo zvatochinja. Saka chiri kuchinja zvichachinja riini? Each and every time unongoudza vanhu kuti zviri kuita, plani yarongwa iri kuita, plani yarongwa iri kuitwa, isina musi wainozombosvika. Takatanga itiri vakomana ezvinezvi tataa nevakwasha uchingotaura plani kuti inoita ichifoira inoita ichifoira. Vakomana, kana musina chamunoziva, ipaivo vamwe mukana. Nyika isiye munhu wani, nyika isiye bato rimwe chete.
Unozi mao veterani akapusa, mao veterani akapusa ndoo vanhu vakapedzisira kupusa kupata, kati kupusa zvinotonga tatiko kuti atitsonzei wakapata. Dhaa vanhu avo kao ndoo vanhu vakarwira nyika, ndoo vanhu vakasunura nyika. Asi nhasi uno vanongoshandiswa, vashandiswa kupiwa $90 pamwedzi. Munoona zvine musoro here mao veterani muri kuitiwa izvi?
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Iko zvino tochingwa kupai zvabuda munhitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Bikita Minerals 0, Dynamos 1, Islanders 2, Terwan 0, Erenshaws 0, FC Platinum 1, Simba Bora 2, Wange 0, Ngezi Platinum 1, Manika Diamonds 0, uye Blawayo Chiefs 3, Yada 1. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tichange tichikurukura nezvechirwere cherukindi kana kuti TB. Sezvo nguva yedu yapera, rekai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Reserve Bank yotarisirwa kuparura mari itsva yestructured currency svondo rino. World Health Organization yoshishikana nekushaikwa kwenhomba yekorera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
So we see